Rakasa Pambaka. Hajidi ma a e e o. Triple V, double T. My fan na vesh biki mani tukui.
Agana waiza ndide wakadi wakana wata urakuti. Baby no.
Se munhu mukuru waka include moyo maybe ne makuru ndezve mukati sesusuka na nduru samuraive pocha mwisa muru ana kufosa kuti titandare chi love chiti simba baby ndechakare munhu dzvi body slim fat you see what I just did simba chakare fair what I'm saying is wakandurova nemupinyi kundiburitsisa mari pasina masini kunditengesa dilution pasina doro kukuendesa kubhawa zvoperera
pamoro baby no.
Spaghetti toponeswa nemuriwo wepagedhi waisiya chikafu sedonation yokorona kundisiisa chikafu kuchiti tozoona ndaikuposta Facebook neInsta little did I know zvichaperera papicture kunoka ndainoka nchishedza nezita switi lavi nemamwe yakakufita waisa ndidadai wakandiudza usaburitse mari unogona ngozviruza chigara ndichauyawo ndisiya pachikona wakandifemba usati wamona
waisa ndidadai.